zvaburitwa neveZimbabwe Electoral Commission zvinoratidza kuti kusvika nezuro dunhu reBulawayo rine vanhu zviuru makumi masere nezvitatu vanove zvikamu makumi maviri kubva muzana zvevanhu vanyoresa. Dunhu reMatabeleland South ranyoresa vanhu zviuru makumi mapfumbamwe nezvina, ukuwo dunhu reMatabeleland North rine zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe. Dunhu reHarare rine vanhu vakawanda kudarika vamwe vose munyika vanove zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nezvitatu vari zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Dunhu reManicaland ndiro riri panzvimbo yechipiri pauwandu hwevanhu vanyoresa kuvhota. Dunhu iri rine vanhu zviuru mazana matatu zvinove zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC pamusoro pekuti basa rekunyoresa vanhu rafamba sei kusvika pazuva ranhasi apo pari kupera chikamu chechipiri chezvikamu zvina zvekunyoresa vanhu. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka munzvimbo dzakawanda munyika, sangano ravo riri kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanyoresa vachiri vashoma.
Zvatiri kuona pari zvino ndozvokuti uwandu hwevanhu vanyoresa kusvika nhasi sevavhoti huri kuramba huri pasi pechikamu che50%, uye kunzvimbo dzakawanda uwandu ihwohwo hausi tatombosvika kana pa25% chaipo. Takatarisa kunzvimbo dzakaita seMatabeleland South, Bulawayo neMatabeleland North.
VaMakoni vati vanoshushikanawo nenyaya yekuti vaongorori vavo pamwe nevamwe vanhu kunyanya kumaruwa vari kuchisidzirwa nemadzishe kana masabhuku izvo zvatsinhirwa naamai Rindai Chipfunde Vhavha vanove mukuru weZESN.
Zvinyunyutwa zvatinazvo zvakarerekera kurole yematraditional leaders, patiri kuona kuti vana madzishe vanobudanidza vanhu nokuvamanikidza kuti vanonyoresa. Uyezve zvinoitwa nenzira yemapofovedze kuti kana usina kurerekera kune rimwe bato vamwe vanoramba kukusainira maproof of residence yavo. Tozoonawo maobservers edu mune dzimwe nzvimbo vairambidzwa kupinda kuti vange vachiita basa ravo riri pamutemo sezvo vachinge vakatsekitawo zvange vachiongorora kuti zvinofamba sei.
Kushaya magwaro ekuzvarwa pamwe nekunza magwaro asiriwo anodiwa ndizvo zvezvimwe zvikonzero zviri kunzi neveZEC zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa. Vatakadzwa mujeri avo vari muchirongwa chevechidiki vebato reMDCT chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota chinozivikanwa kunzi bereka mwana tiende vaudza Studio 7 kuti ongororo yavo inoratidza kuti kushayikwa kwemagwaro ekuzvarwa ndiro remamwe matambudziko makuru akatarisana nevanhu munzvimbo yeulilima mudunhu reMatabeleland South.
Kasvika paHomestead you find kuti there is about 6 people. Out of those 6 people you find there's only 2 people who have IDs and who can actually register to vote. The rest havana zvitupa, which is a generational problem yekuti ane zvitupa ndemumbuya nasekuru. Baba vevanhu probably vari kuma 18 years, vachangosvika 18 years kuti vawane zvitupa. Havana zvitupa because their parents escaped the border of South Africa. Nenyaya yekuti havana zvitupa and economic situation yatinayo muZimbabwe ndoiri kufosa vanhu vaende South Africa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuhofisi yaregistrar general panyaya iyi. Murongi wemabasa musangano reOur Male Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti sangano ravo rine chirongwa chekubatsira vanhu kuti vawane magwaro ekuzvarwa.
Vanhu vakawanda vasina zvitupa, zvikonzero zviri zvakawanda. Vamwe vane vabereki vakashaika panguva yeguku yahundi havana kukwanisa kuzotora zvitupa, nevamwe vari kunzi maaioni vakudzoswa vasina kupiwa zvitupa. Saka sesangano rakamirira kodzero dzevanhu nemamwe masangano akaita seElection Resource Center, Zimbabwe Human Rights Association, zvatakwanisa kuita ndezvokuti tapinda kuita urongororo, tapedza kuita urongororo toona kuti tingavabatsira sei. Vamweni tikuvanyorera maafidavit anotsanangudza kuzvikonzero zvekuti inda havasingawane zvitupa.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chinotanga musi wechina mbudzi 16 chichipera musi wazvita 1. Chikamu chechina chinove chekupedzisira chinotanga musi wazvita 4 chopera musi wazvita 19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.